manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 15/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzedare reparamende muBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zveZimbabwe zvisashandisa magwaro ekufambisa pakupinda nekubuda munyika mbiri idzi. Vajob Scala vanosvitsa gore nemwedzi mitanhatu vari mujeri asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo. Chikwata chevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengezo Shabangu chinodoma nhengo dzichapinda mumatare eNational Assembly neSenate dzichitora zvigaro zveproportional representation zvakasiyiva nenhengo dzakadzingwa muparamende navaShabangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzedare reparamende yeBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zveZimbabwe zvisashandisa magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti pakupinda nekubuda munyika iyi kana kupinda muZimbabwe asi kuti zvishandise zvitupa chete. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinonzi dziri kuti danho iri rinogona kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipinde neuwandu munyika iyi kana kupawo mukana kuvapari vedzimhosva vemunyika mbiri idzi kuyambika miganho yenyika mbiri idzi nyore. Asi vachiedza kudzikamisa nhengo dzeparamende pamusoro penyaya iyi gurukota rinoona nezvevashandi muBotswana amai Anna Mokweti vakaudza dare reparamende nezuro kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vaingotaurawo zvavanofunga kuti zvakakodzera kuitwa pakati penyika mbiri idzi apo vakataura nenyaya yekuti wavirirana kuti pasashandiswa mapasipoti. Svondo rapera vaMnangagwa vakazivisa vari kuBotswana kuti nyika mbiri idzi dzakanga dzavirirana kuti zvizvarwa zvadzo zvisashandise mapasipoti asi kuti zvishandise zvitupa chete pakushanyirana. Asi muna kurume wegore rino mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi vakambotaurawo mashoko iwaya vachiti vaive vatove nechibvumirano chakadaro neNamibia. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri vavaMasisi vaJohn Depowe avari kutsanangura.
There's nothing yet because the conference has been carried out with the international of both countries. Now, until consultations have to be conducted with the national of both countries, so nothing yet has been finalized.
Hapana chikuru chati chavepo pari zvino, hurumende yedu ichiri kuita tsvakurudzo dzekuti zvinofambiswa sei. Asi chandinoda kuti muzive ndechekuti zvinhu zviri muurongwa kana zvikabudirira tichakuzivisai.
Vanga vari mutauriri vavaMokwetsi Masisi mutungamiri wenyika yeBotswana vaJohn Depowe vari parunare kuGaborone kuBotswana. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri vavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mumiriri weZimbabwe kuBotswana vaHenry Mkono weShuro vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi inyaya yakakurukurwa nevatungamiri vaviri ava uye mapazi akakodzera enyika mbiri idzi atove kushanda nezvazvo. Dare remakurukota muZimbabwe rakazivisa nechipiri svondo rino kuti bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakatopiwa basa rekuti ribude nehwaro hwechibvumirano ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheAfrica University, Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwewo maonero avo.
azvumirane zvinopamba zvakanaka mukati menyika tikatesa kwazvakaitwa tikateka ramadii rana iiriyariya inenge vanga vakabvumirana kuti dinidiinesi vanenge vasina mapasipoti vanenge vangorie zvimakadhi zvitambi zvavanenge vanazvo vachipinda zvinobatsira kana nyika dzacho dzakagadzikana dzine upfumi hunenge hunofambirana pasina kuti nyika yakanyaita urombo kana kuti vanhu vari kunyaya kubva kune imwe dii vachiwandira kune imwe dii zvinoita kuti kufamba kwevanhu vanoshandawo nevanhuwo zvavo zvibatsire kubudirira kwenyika dzacho nedinhu racho rese saka sekuti muno muzimbabwe hazvisati pane chibvumiro chati chamboitwa pakati pezimbabwe nedzimwe nyika saka ichi chingave chekutanga saka vanhu vangada kuziva kuti zvingafamba sei
pane here zvinozogonawo kubva kuBotswana zvinobatika sebhizimisi zvichiuya kuZimbabwe kanawo zvinobva kuZimbabwe sebhizimisi zvichienda kuBotswana
pfungwa yavo iyo ndo painenge yakananga kuti ikavhurira kuti vanhu vafambe zvinoita kuti mabhizimisi chifambe kubva kune imwe nyikawo zvinobvawo kuno kuchiendawo kuzimbabwe kuchienda kune imwe nyika asi kuti hasati yatoona kuti pane zvingaitire asi kutoti dai pane zviripo zvaitoonekwa kugara kuti makare kuti muno muZimbabwe mune mabhizimisi veBotswana vari muno kana mune vediwo varimomo asi so kunamira zvakaita taatiriona kuri kufamba kwevanhu vachinotsvaga mabasa nekunotenga zvinhu ikoko vachiva kuna vachitengesa ndo zvanga ndo bhizinisi ratinga tiriripo
ipo paku yambuka apa vanhu vaakutotaura taura vachibvunza kuti zvinotanga riini pangaite here kuti vatungamiri venyika vakaita nhaurirano dzakaita seiyoyi vanhu votonzi mangwana zvatotanga zvaakutoita
toona sekuti vanhu vedu vane chidakadaka chekuti vapinde mukati menyika yeBotswana vawane zveuchiuiri kandi vatendese kandi vatsvege mabasa asi kuti kubvumira kune kwaita vakuru padenga icho zvinoendawo pasi zvichiongororwawo neparamendi yeBotswana nevanhu vachibvunzawo vanhu vavo kuti vano go sei zvingadii pochitoitwa mitemo yacho zvinofamba sei magwara angadiwe ndeasi zvine zvakamira sei saka zvinogona kutora nguva inokwanisa kana mwedzi yakatiko vasinyatse kunyora kuti zviite kuti zvifambe zvakanaka vanhu vakangonzwa kuti vakuru vabvumirana vanogona kungofunga kuti zvakutoitira mangwana asi kuti vatanga vataisawo mitemo yavo nekuti zvingazofamba sei nematambudziko akazovepo kuti kana avaipo angadhazise sei saka asiti tingangokurumidza chaitika
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusorosoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vari parunhare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7. Nengwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vakambomirira Zengeza West muparamende vaJob Scala vasvitsa gore nemwedzi mitanhatu kana kuti 18 months vari mujeri asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba yavakanyora nezuro kuruzhinji rweZimbabwe, vaScala vakati vari kubatwa senhapwa mujeri asi havasi kudzokera shure kurwira Zimbabwe yakasununguka. Izvi zviri kuuyawo apo sangano riri kurwira rusununguko rwavaScala reFree Job Scala Campaign raumba umiriri kana kuti maambasada munyika dzakapoteredza Zimbabwe kuti vataurewo nenyika idzi pamwe nezvizvarwa zvenyika idzi nezveZimbabwe zvinenge zviri munyika idzodzo kuti vaScala vaburiswe muusungwa. VaScala vari kupomerwa mhosva dzekukonzera mhirizhonga uye mazuva mashoma adarika vakachenurwa nedare repamusoro reHigh Court pane imwe mhosva yavaipomerwa yekukanganisa mapurisa kuita basa ravo. Tabata vakasarudzwa navaScala kuti vave murongi wemabasa muFree Job Scala Campaign vaObert Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Gwaro ratatambira nhasi kubva kuna vaScala ravakanyora zuro kuti ritenderedzwe pasi rese igwaro ravari kuzivisa vanhu maconditions avari kurarama vari muusungwa semunhu akwanisa 18 months vari muusungwa mavari kuti vari kugara maconditions akaomarara vachigara vachirumwa nemosquito kuchipisa zvakanyanya vari mukarumu kadiki diki kuchigara kuine rima nguva zhinji pavanogara zvichigara nzvimbo dzinenge dzisingatarisirwa dzisingagarwe nemunhu asi vari kusimbisa kuti ivo zvakaoma daro munhu ane nhoroondo yekurarama maconditions akaoma saka vacharamba vachishinga.
zvizo vari kuda kuti vana veZimbabwe vavaitire panguva iyo ino yavari muusungu.
Vari kukumbira vana veZimbabwe vese kuti vaite zvavanokwanisa kuvapa solidarity, vanonamata vachivanamatira, vanokwanisa kupa political pressure vachipa political pressure, vanopa diplomatic pressure vachipawo diplomatic pressure kubva chero kwavari kwose. Vasikala vari kutamba vachitenda vavese vari kuramba vachimira navo panguva yakaoma kudai, asi vachiri nechivimbo chekuti vachabuda havari grete kuti vakarwira more blessing ali uyo akapondwa zvinorwadza zvakanyanya. Saka vari kungoramba vachiti vana veZimbabwe ngatirambe tikamira pamwe chete tirwise kusvika Zimbabwe yaona kusununguka.
Pane hurongwa hwatiri kunzwa hwekudomwa kwevamiriri vavasikala munyika dzakapoteredza Zimbabwe. Mungatitsanangurira pamusoro pehurongwa ihwohwo hwemaambasada?
Vasikala vakaapoinda maambasada nyika yese muregion muno kuNamibia semuenzaniso. Takaisa vasimba dhodha kuti vamire ikoko vachimobilize macitizens emuNamibia nemuZimbabwe ari ikoko kuti vaapply pressure kuhurumende yeNamibia kuti itaure nevamwe vavo kuti vasikala vabude. Ndo zvimwe chete kune dzimwe nyika dzese dzemuregion. Saka tikufara nevanhu vatakaita maappointments vatotsvaka kuapply pressure vari ikoko, tichitarisira kuti mavoices avo achaisa pressure paregime yemuHarare.
Imi muri kumira saani panyaya iyoyi yavasikala?
Ndakapiwa basa navasikala rekuita organizer we-Free Jobs Girl campaign. Saka campaign ndo yatiri kuorganiza tichiseta mastructures nyika yese. Tikufara neprogress yataisa kuconstituta 50 member council yedu ine 5 representatives in each and every province. Tichazenge tizoiziisa hedu nekufamba kwenguva. Saka muniswa navasikala kuti tianounce asi icouncil yatatu padhuze kupedza kuconstituta kuti tibatsirane kurwira kusunungurwa kwavajobs girl.
Vanga vari vakasarudzwa navasikala kuti vave murongi wemabasa musangano reFree Jobs Girl Campaign, Vaubert Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Chikwata chevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaSengezo Chabangu, chadoma nhengo dzichapinda mumatare eNational Assembly neSenate dziri kutora zvigaro zveproportional representation zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzaive nezvigaro izvi navaShabangu. Vakasarudzwa kupinda muSenate vanoti amai Patricia Chabalala, Vambuso Siso, amai Mildred Ncube navaAlbert Musanga. Vakadomwa kupinda muNational Assembly ndava Tembelane Mukandla, amai Soneni Moyo pamwe naamai Luvaletu Musimanga. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weTripleC vaPromise Mukwananzi kuti vanoti nechiitiko ichi asi havana kuda kutaura nezvenyaya iyi. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vaAlbert Musanga kuti tinzwe nezvekudomwa kwavo.
Ichokwadi ndakatuzwa kuti ndiite senator. Ndagara ndichiziva, tagara tichizitaura negrupu retu tichingotoma kuti tione kuti ndiana akaita senator. Kwakune mazita akawanda zvee, but haiwa pamwe vangu vabvuma kuti nenoo ndive esenator. Saka ndinofara zvikuru because ndagara ini ndiri parliament, ndagara ndiri mucouncil, saka basa ndagara ndichiri gona. Saka ndoziva kuti ndichabetsera nevame vangu iva vakandichuza. Saka ndizvo ichokwadi, ndizvo zvaitika, ndizvo vandiudza vame vangu futi.
Asi munonzwa sei vamushlanga kuti muri kusarudzwa kuita senator panguva iyo vamwe mubato renyu reTripleC nevatsigiri vari kunyunyuta nenzira dzakaburiswa nadzo masenata nemamember of parliament muNational Assembly navaShabangu?
Ameno kuti vanhu vasingazivi kuti constitution ya ichivakwa ndandiri part of team leader kumatebeleri North, ende ichivakwa pakutanga kudzingwa out of 21 MPs. Ndini muwacho ranabiti navana sipepa ravana Gordon Moyo. Takadzingwa, hatina kunyuta, takatevera zvakaita naMhonzura nababa Tsvangirai. Vakatidzinga tikaverenga section yacho tikaona zve kuti tatakanganisa. Hatina kunyuta, but vave vakafara 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 vakati maribel aenda. Saka hakusi kwekutanga kuti munhu arekodi. Ukatadza kuteerera pati yakakuendesa muparamendi inokuzinga. Section yese maMPs anoiziva.
Tirira leadership yako unorarama uparlament. Ukaomisa musoro inokudzinga. Saka inini hapana zvandinonzwa. Vame vangu ivavo ndivo vakandidzinga ka. Saka vanoziziva.
Vanga vari vakadomwa navasha vangu kuve nhengo yedare reSenate yeProportional Representation vaAlbert Mhlanga vari parunare muBulawayo neStudio 7. Mauto ehurumende Israel eIsrael Defense Forces nhasi ati masoja awana mitumbi miviri yemasoja nemumwe chete wemunhuwo zvake akanga akatapwa neHamas payakarwisa Israel musi wa 7 gumi guru. Kurwisana muGaza pakati pemauto eIsrael neHamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo kwaenderera mberi nhasi apo America iri kukurudzira Israel kuti iburitse pachena urongwa hwayo hwehondo. Ukuo darere kuNetherlands rapa mutongo wekuti nyika iyi inokwanisa kuramba ichitumira midziyo yekugadzirisa ndege dzehondo kuIsrael. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anga achiedza kumisa kuendeswa kwezvekugadzirisa nazvo ndege dzehondo dzerudzi F-35 achiti midziyo iyi iri kushandiswa nenzira dzinotyora mitemo yepasi rose muhondo yeIsrael neHamas. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo nyika yeDemocratic Republic of Congo iri kugadzirira kuita sarudzo svondo rinouya. Vanopikisa pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari kuyambira kuti zvinhu zvinosanganisira magwaro ekuvhotesa asiri pamutemo, kurambidzwa kwendege dzekutsvagisa rutsigiro nekunonoka kuburiswa kwegwaro remazita evavhoti zvinogona kukanganisira zvichabuda musarudzo. Hong Kong nezuro yakawedzera varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vari mhiri kwemakungwa pavanhu vainoti vari kudiwa nehurumende vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekugadzikana kwenyika uye pakaiswa muripo wemari inoita zviuru zana nemakumi matatu zvemadhora pamunhu kune vanenge vavabata. Zimwe shirikadzi pamwe nevamwe vehukama munyika vanoti mutemo unosungira kuti pfuma yasiiwa nemufi inyoroswe kuhofisi ya Master of the High Court isati yagoverwa hausi kuvafambira zvakanaka nekuda kwemari inonzi inodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa pfuma iyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pamutemo munhu akaroora kana akaroorwa akafa, mumwe wake anenge asara ndiye anenge aine mvumo yekutanga yekushandisa nhaka kuzoteera vana vake kana vamwe veukama. Asi nguva dzakawanda izvi zvinonzi handizvo zvinoitika. Madzimai mazhinji anoti murume akafa, hama dzake dzinobva dzatora pfuma yaasiya zvekuti mukadzi anenge asara pamwe nevana vanosara vachishupika kunyange hazvo baba vemusha vainge vakashandira mhuri yavo. Asi vanhurume vanotiwo vanosanganawo nedambudziko rakadai kana mukadzi akatangawo kufa vachiti hama dzake dzinotorawo zvose zvavakashanda pamwe chete kunyange nezvinotarisirwa kuti zvinofanirwa kusiyirwa vana. Dzimwe nguva vakoma nevanin'ina vemufi kumativi ose vanotora magwaro epfuma musi asati atombovigwa apo afirwa anenge achiri kuchema mumwe wake asingafunge zvakanyanya pamusoro pepfuma yasara. Nekuona kukwira kwedambudziko iri, hurumende yakasimbisa mutemo unoti pfuma yose yasiyiwa nemufi inofanirwa kunyoreswa kuhofisi yaMaster of High Court mukati memazuva gumi nemana kubva zvafa muridzi. Izvi zvinosanganisira kana dai musi akasiya gwaro rinoratidza kuti anoda kuti pfuma yake ipiwe ani kana kuti will. Asi vakawanda vachava nestudio 7 zvikuru chiri kadzi dziri kuchema nemari yadzinoti inobhadhariswa nehofisi iyi iyo inonzi inoita zvikamu zvina kubva muzana zvipfuma yose yemufi kana kuti 4% kuti hama dzikwanise kunyoresa pfuma yemufi izvo zvinogona kuzosvitsa mukuti varasikirwe nepfuma nekuda kwekushaya mari inodiwa iyi. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume anoti ari kuedza kunyoresa pfuma kuhofisi yaMaster of High Court muChinoyi ndiamai Angelini Muzuva vekuKaribha. Amai Muzuva vanoti zviri kuvadhurira kunyoresa pfuma yakasiyiwa nemurume wavo kudare repamusoro reHigh Court nekuda kwemari yavakanzi vabhadhare. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai mudunhu remasvingo amai Gertrude Chambakwe vanoti vakanzi vabhadhare madhora ekuAmerica $200 nechidimu kana kuti $250. Kunyange vakafirwa asi vakaroorana patsika dzechivanhu vanoti vari kusanganawo nedambudziko rekutadza kufambisa nyaya dzavo kumatare sezvo hama dzevarume dzichiramba kuvayamura apo panenge pachidiwa hama dzemurume kudare kuti dzire zvapupu sekutaura kwaamai Chenai Masimba vekumazowe mudunhu remashonaland central. Gweta guru munyaya dzekodzero dzemadzimai uye vachishanda neWomen Coalition of Zimbabwe Muzvari Sepindlovu vanoti dambudziko guru nderemhando yemuchato unenge usina kunyoreswa unozomanikidza madzimai kuti atsvake hama dzemurume kuti vanyorese kumatare sezvinodiwa nemutemo.
Vakadzi vakawanda they are being deprived from being the surviving spouse because of time of marriage. Kuti azoenda kunoita process inodiwa kukoti yeregistration exists to say anenge achifanira kufamba nehama dzemurume wedha kunotora death certificate anofanaenda nehama dzemurume tu.
Muzvari Ndlovu vanokurudzira madzimai akaroorwa kuti anyorese michato yavo kumatare kana kumadzimambo kana uri wechivanhu.
Let's register our marriages.
Mukuru muhofisi yaMaster of High Court muChinoyi vaJacob Tunira vanoti mutemo unobvumira kuti vanhu vagove nhumbi dzaipfekwa nemufi chete vachiti midziyo yakaita semba, magejo, minda, mota nezvimwe zvikuru inogovewa chete kuburikidza nematare.
Mutemo unoti hazvitenderwi kuti vanhu vagove midziyo yemumba, havatenderwi kugova dzimota, havatenderwi kugova masenzi, vanotenderwa kugova mbatya chete.
Pane yekudhura kunyoreswa kwepfuma yemufi vatunira vanoti kunyoresa kana paine muchato wechivanhu mahara uye kunyoresa muchato une gwaro remudare kana kuti civil marriage madhora ekuAmerica 10. Mambo Katidza Gombo vekwaZvimba vaGibson Jenami vanoti mutemo wenhaka munzvimbo dzakawanda wave kuti mudzimai nevana vemufi ndivo vanogoverwa zvinhu vachiti hama dzinongopiwa nhumbi dzekupfeka dzemufi.
Tinotarisa mai semunhu achasara achienderera mberi nemusha wake nevana vake. Saka nhaka yekutanga-tanga tinotarisana namai.
Asi Mambo Katidza Gombo vanobvuma kuti kare mukadzi hapana chaiwana kana asina kugarwa nhaka.
Izvozvo zvaingoitwa hazvo chena kumashuro.
Muzvari Ndlovu vanodzoka zvakare vachitsanangura pamusoro pekutorerwawo pfuma yese kunoitwa varume nehama dzemukadzi zvikuru kana mudzimai uyu aishanda.
Even applies kuvarume kuti because murume kana iri kese yekuti sanike inini kuti ndokuzvitandira ndii thenigo chete tikushanda but maperensi amwana ngaisati mwana wedu anoshanda ndiloya thenindeivhete kuti aidzai my parents will come and take everything kana tiri muunregistered customary marriage.
Iye zvino murume nemukadzi vakaroorana pachivanhu vanogona kunyoresa wanano yavo kwamambo chero paine humbo hwekuti murume akabvisa pfuma. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi ndini Nunurai Jena.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm 7 to 14.
muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero kana kuti gospel music Louis Ngara. Louis anoimba ari kuBritain kwaanogara nemudzimai nevana vatatu. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zitininga weStudio 7.
Louis, Louis.
Zekuimba ndakatanga ndiri mwana mudiki ndakatanga ndichichema ndainyanya kuchema vakuru vaiveko zeni akati akakachaita kamuimbi nyamusirwa mashoko evakuru haana kuzowira pasi nekuti muna 2007 ndakaona ndakutotanga kuda kuitawo marecordings angu but even before that ndichiri kuchikoro ndakanga ndakuzoimbawo ndichiimbirirawo tumwe tudipo twangu taingosekwawo neshamwari dzangu.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Vanhu vari kutsigira music yedu zvakanyanya uye ndinonyanya kutanga nekutenda vanhu vekumabroadcasting services akasiyana siyana mumadifferent platforms vanoplaya music yangu zvakanyanya zvinobva zvaitawo kuti vanhu vazhinji vanii
matambudziko amunosangana nawo muindustry iyoyi ndeapi?
Tinomita machallenges akasiyana siyana. For example, a time management issue yakatoomarara because inini ndiri full time employee uye zvekare ndinoda kupicha ndinofarirawo kushandira mwari wangu ndiri muimbi I'm a father I'm a husband zvese zvinhu zvakatarisana nemunhu mumwe chete saka dzimwe nguva zvinorema
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi?
Munogona kundibata pawhatsapp namba yangu inoti +44 78 599 011 08. Munogona kuwana music yangu payoutube munongotsvaga Louis Ntaungara channel. Munogona kundiwana pafacebook zita randoshandisa pafacebook iti Louis Ngara kana kuti Louis Ngara Stage. Munondiwana pasoundcloud, amazon, iTunes, instagram, tiktok ndiri pese pese pamunongoziva pane maplatforms emusic saka hazvinetse.
Mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here?
Chekutanga, keep on supporting Louis Ngara's music. Rutsigiro rwenyu neminamato yenyu zvinotikoshera. Pasina Mwari hapana isusu. Whatever you are doing, I'll never give up. Mwari vanozadzikisa zvishuwiro zvemwoyo yenyu. Keep pushing. Keep praying and keep on believing. Zvinoita chete naJesu zvinoita. Hapana chinoramba.
Chitipaiwo kamwe chete kamungade kubuda nako mudariro nhasi woza Friday kudai.
Ndaikumbira kuti mundiridzire kambo kari pamwoyo wangu kanonzi ndisiye ndisiye ndokandingade kuti vateereri vasare vachiteerera uye vakuramba vachiteerera izvi ndava pano pastation.
Manga muchinzwa kambo kanonzi ndisiye ndisiye manzwawo hurukuro yaitwa naLouis Ngara ari parunhare kuBritain naIvan Zitininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7 tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tichange tichizeya nezvemamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Nhengo dzeparamende muBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvisvaro zveZimbabwe nezvenyika iyi zvisashandisa magwaro ekufambisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mwina Tavoka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 ngumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awa lemoga gore batho ba le bakata tsatsi lengwe hela hela le batsana mo Francis Town ba ka re hita ka dipalo.
Ukhulumende wa kwele Botswana uthi akukabi lesivumelwano phakathi kwelizwe leli lele Zimbabwe esokwesula ukusetshenziswa kwamapassport izalwane zamazwe omabili.
Bevele ngukhangelele ngoba lekuxoxeni kwethu labakhula bethu besiphose sikwane kumbe abangu-4 ade sifuna ukungena, kodwa at least nxa sikwanisa ukuthi sivumelane abangu-2 bangene, hhayi ngikwamukele kakhulu.
Umnumzana Sengezo Chavangu othi ngunobhala jikelelo webandla le-Citizens Coalition for Change usekhethe abazangena kudale le-Senate lele-House of Assembly phansi kohlelo lwe-proportional representation. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga edale leparlamente kwele Botswana seveze ukuthukuthela okukhulu phezu komcabango kahulumende walelo lizwe okulobelana isivumelwano lohulumende weZimbabwe esokwesula ukusetshenziswa kwamapassport izizalwane zamazwe omabili nxa zingena emazweni la. Athi umongameli Mokgweetsi Masisi kazange adinge imibono kaZulu phezu kwalolu daba. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Amalunga edale lephalamende la akubeke sobala kuleli dale izolo kusihlwa ukuthi kavumelani lodaba lokwesulwa kwamapassport, njalo athi uhulumende wakwele Botswana kumele aphume kulesi sivumelwano azama ukungena kiso lele Zimbabwe. Udaba loluhlafuno kabanzi ngesikhathi umphathi ntambo obona ukungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Moketi ezama ukuchazisela amalunga edale lephalamende ngesivumelwano lesi. Ngeviki edlule esigodlweni seHaboroni, umongameli Emerson Mnangagwa watshela umhlangano weKhusi Ideas Festival ukuthi yena usevumelene lomunye wakhe umongameli Masisi ukuthi abantu beZimbabwe labeBotswana sebeza ngena amazweni omabili besebenzisa izithupha kuphela, hatshi ugwalo lwepassport. Kodwa uMokhethi utshele idale lephalamende ukuthi abantu abazwisisi ngesivumelwano lesi. Uthe Mnangagwa esitsho izifiso ezihambelana lezikaMasisi hatshi ukuthi sokulesivumelwano esesilotshelwene ngababili laba kumbe ohulumende babo.
Mr. Speaker, I wish to make this statement to clarify and to set the record straight.
Ngifisa ukwethula umbiko lo ukuthi okwakhathesi akulasivumelwano phakathi kweleBotswana leZimbabwe ukuthi kusetshenziswe izithupha ukuchapha umngcele.
Umukhethi uthi uma ungasungulwa lesi sivumelwano kodwa kubonakale ukuthi izinto azihambi kahle silakho ukwesulwa. Amalunga edale lephalamende agoqela abamabandla aphikisayo kanye labebandla elibusayo badle amahabula besithi okuzanywa yiBotswana leZimbabwe kumele kumiswe ngokuphanyiswa. Umkhokheli wamabandla aphikisayo edale lephalamende uMnumzana Kitapelo Kiarapeti ubuze ukuthi ngubani wanika uMasisi imvumo ukuthi akhulumisane lomnanga kwaphezu kwalolu daba.
Hayi ngore tautuna Masisi o dumalane le eremunangagwa kana le pusho ya Zimbabwe.
Nxa kuyikuthi uMasisi uvumelana nomnangagwa kumbe labantu beZimbabwe uthinywa ngubani, ngoba abantu beBotswana bayala indaba le phambi kwakhe.
Elinye ilunga ledale lephalamende elimela idolobho leFrancis Town umzana Winter Mulutsi uthi abantu bendawo yakhe babathwele nzima ngabantu beZimbabwe, njalo kungaba kubi kakhulu uma isivumelwano lesi singaphumelela.
Awa lemoga gore batho ba le bakata tsatsi lengwe hela hela le batsana mo Francis Town ba ka re hita ka dipalo.
Liyananzelela yini ukuthi inani labantu abeZimbabwe bangatshona bengena bedlula abantu abakhona eFrancis Town lezibhedlela vele sezithwele nzima ngabo singakaqali lesi sivumelwano?
Isikhulumi se-ofisi kamongameli Masisi umzana John Tipoy utshele iStudio 7 ukuthi kuzaqala ukuhluzwa okutshiyeneyo kungathathwa isinqumo phezu kwalesi sivumelwano. Omela iZimbabwe kelo Botswana umzana Henry Mkono Weshuro laye uthi noma nje omongameli sebavumelana, ingqobe isezandleni zabaphathi intambo kungatsha zaborhulumente bamazwe omabili ukuthi baqhobe amathambo engqondo ngalesi sivumelwano.
As of now, it's just the principle which has been agreed to by the two heads of state. And whatever is to be done, they will culminate in an agreement. And
okwakhathesi isivumelwano nje phakathi kwabomongameli bamazwe omabili okunengi kuzaphuma uma iziphathamandla zamazwe omabili ziqhubeka zihluzisisa okufunakalayo kulesivumelwano.
Ngonhlola njalo nyaka iBotswana yasungula isivumelwano esifana lelizwe leNamibia, kodwa akuzange kube lokukhonana nxa zombili, iningi likwamukela lokhu ngezandla ezimhlophe. Kodwa ngenxa yesimo esikhona eZimbabwe, eleBotswana livele lilwisana lokungena kweningi lizodinga amathuba emsebenzi, abanye begcina bedala amacala kulokukhathazeka ukuthi ukukhipha ukusebenzisa amapassport kungadala ingxabangxoza. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Umnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change usekhethe abazangena kudalela Senate lele House of Assembly phansi kohlelo lwe proportional representation. UChabangu ukhethe unkosazana Patricia Chabalala, umnumzana Mbuso Siso, unkosazana Mildred Ncube nomnumzana Albert Mhlanga ukuba abangene kudalela Senate. Abazangena kudalela House of Assembly ngumnumzana Thembelani Mkandla, unkosazana Soneni Moyo lonkosazana Lubalethu Msimanga. Bazangena kuzikhenxe ezadala ukuxotshisa kwakhe amalunga edalela Senate lawe House of Assembly akubandla le Triple C. Umnumzana Promise Mkhwananzi esikhulumele sebandla leli walile ukukhuluma ngodaba lwe sithi uChabangu wenza okusekhanda lakhe. Sixoxe lomhlanga ngodaba lolo.
Hayi, bevele ngikukhangelele ngoba lekuxoxene kwethu labakhula bethu besiphose sikwane kumbe abangu-4 ade sifuna ukungena, kodwa at least nxa sikwanisa ukuthi sivumelane abangu-2 bangene. Hayi, ngikwamukele kakhulu, ikakhulu lo msebenzi ngujwayele angimutsha kuwo. Ngaba ngukansela, ngaba ngudeputy mayor, ngaba ngumember of parliament. So kusho ukuthi zonke izindlu zobukhokheli ngiyabe sengizingenile. Lokho kuyangenza sivile ukuthi ngibe ngu-alderman njalo futhi ngibe ngusenator. Kungabe kuluncedo kukakhulu laba abafana abancane abangene eparliament lasekhansilini, ngaba ngumthunzi wabo. Ngibazise esakubonayo kungelamalayithi. Ngamagetsi ethe acitsha kumbe amathawulethi acitsha, thina abadala siyenelisa ukubona ukuze sibafundise indlela, ngoba indlela izikhathi eziningi ibuzwa kwabaphambili.
Kutshoni nxa sesikhuluma sibili sijula ukuthi usungenele Senate, kambe uzayenzelana abantu beZimbabwe?
Njengoba sesile sikhathi eside sangena kulolu hambo, kukhanya ngani uhambo lwangkhona impilo ithatha unyawo lonwabo. Njengoba sengimdala sengingaka, sokumele sibili ngiyemela iqiniso, ngoba kakusela okungikhwabithisayo ukuthi kumbe ngiyedlala kumbe ngithini. Hayi, ngoba amalanga asehambile empilweni, sokufanele siye silungiselele abazukulu bethu, silungise ilizwe lethu ngobudala. Ngoba eSenate kulapho phela okubuya khona imicijo esuka ePhalamenti, lapho kuyabe kuphikiswana khona. ESenate ke kupholile, kulula ukuthi lizwane ngoba lobulutshwane lokuthi uyabusebenza lezinduna labantu nje abadala. So sengijoyine iqula labadala, hayi sengimdala. Dube, kuyakhulwa emhlabeni, hayi sengikhulile.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabakhethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu ukuba bangene kudalela Senate. Sixoxe laye esephumula ngobulawayo. Sekulomnyaka lengxenye umnumzana Job Sikhala owebandla le-Triple C wavalelwa entolongweni esethweswa icala lokutshotshozela odlakela kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali Enyatsime. Imithethandaba yamalela ukuba ahlawule isibambiso sebail kanenginengi, abakubandla leli bathi uvalelwe ngoba wesatshwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Uncube ulela ilungelo likaZulu ezimele.
Ukuba kwakhe sentilongweni isikhathi sonke lesi kuveza kahle kamhlophe ukuthi umthetho kawulandelwa, ikakhulu ukuvikela kwe-constitution ngokuba icacile ukuthi akulamuntu okufanele ahlale isikhathi eside kangaka engathonisiswanga wagwetshwa. Ngakho-ke i-constitution esilayo kayilandelwa, imithetho kayilandelwa, izivumelwano zomhlaba ezamalungelo abantu kazilandelwa, kunye nezesadic le-United Nations le-African Union. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kutshintshwe indlela leyo kusetshenzwa ngayo, abantu babe lombuso ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha abantu abanjengabosikhala abalembono eminye ephikisayo engavumelani likahulumende. Kungabi ukuthi ukuphikisana lohulumende ukuba lombono omunye sufanele uye ejele.
Ye, kodwa kungaguquka yini konoko?
Akuna indlela yokuthi izinto ziguquke. Ngokubona kwami umbuso okhona kawulandlela yokuguquka, usugqalule phakathi kwempilo yona leyo kungahlonipha amalungelo abantu. Ngakho-ke ngeke usakwazi ukuguquka. Singakhohlwa ukuthi le nto eyenzeka kusikhala yenzeka ngo-83, yenzeka ngo-84, 85, khona le muva abo-80s abo-90s. Kula bantu abagwetshwa ngo-1981 kwathiwa kabalacala kodwa baze bakhitshwa ngo-1987 kumbe 1990, abanye badlulisa 1990, abahlala iminyaka bengagwetshwanga kuthiwa kabalacala kodwa bagcinwa esitokisini. Ngakho-ke yimpilo endala le esesihlalelayo eminyakeni engu-43. Ngakho-ke angiboni ukuthi kungaba le nguquko entsha engabuya namhlanje ukuqalise nje ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu.
So abantu sekumele bephile lakho kunje?
Kumele abantu ngaphandle kokuthi baze bakutshintshe bona, balendlela eziningi zokuthi bakutshintshe khona lokho. Umthetho welizwe, i-constitution, yabapha ithuba lokuthi bathathe amanyathelo okuthi batshintshe izinto ezinjengazona lezi eziphula i-constitution, eziphula amalungelo abo. Ngakho kumele basebenzise zona ziyantuba ukuthi kuguqulwe indlela iZimbabwe esebenza ngayo, ngokuba okwenzeka kupolitiki, okwenzeka emakhothi, kulomthelela kwezomnotho, kwenza kungabi nemisebenzi, kungabi ne-investment. Abantu bathwale nzima ngayo nale indlela abathwele ngayo, kube lobuyanga lendlala okugcwele izizwe lonke njengoba sikubona namhlanje. Ngakho-ke abantu bangakhangeli lokhu okwenzeka kupolitiki, bakhangele okwenzeka kusikhala, bathi angokasikhala lokhuyana. Kuyakuthinta lawe, kuyangena ezimbizeni zakho ukuthi uyenelisa yini ukudla, kuyathinta ukuthi uyenelisa yini ukubhadala i-school fees, ukuthi kulezibhedlela lezikole nemigwaqo eqondileyo. Ngokuba amazwe omhlaba kawadlelani lohulumende ophatha abantu ngendlela abayuphethe ngayo isikhala.
Umnumzana Efidlela Ncube ukunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo ulwela ilungelo likaZulu. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee ye-ZANU-PF.
Into eyabangela ubana uJob Sikhala ayihleke uphiwa ibail kungenxa yokuthi khona wayephiwe izinqumo emvangale ubana wena siyawukhipha kuphela ngoba bamkhipha phela kubheli. Ama-conditions akhe ebheli atsho ukubana akumela wenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, kodwa esephumile wakwenza khona kukhana esephula imithetho ayephiwe ngamuva ebheli condition yakhe nxa usukhuma ngesiNgisi. Pho-ke nxa usuyiphulile leyo mthetho, umthethwandaba ulakho ukuthi ubana uncishe kumbe ukwalise ukuphiwa ibheli after that nxa usuphenduka. So mina ngokukhangela kwami yikho lapho ngisithi khona mina abameli bakhe kumele ngabe kuthiwa into le bayicubungula ngendlela epheleleyo ubona kathi kuhamba njani, kumbe mhlawumbe kuzamwe imizamo yokuthi khona indaba zakhe zitshutshiswe masinyane zingene emthethwandaba. Ngoba kwesi sikhathi uyezwa kuthiwa sekupostponiwe uloya kakho uzalwane enze lokhu uzalwane enze lokhwana lolokhwana, njengoba ngisitsho nje into eziphicayo nxa ungasomuntu owazi imithetho kakhulu kungakuphica usenokhuluma into engayithiyo. Kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi kona indoda le isihlezi isikhathi eside kangaka ilokhu iphakathi. Benzani abomthetho ngoba ishiyo political issue le legal matter okumele ngabe ilungiswa masinyazana, laye athole ukuthi mhlawumbe nxa ephule amapeyo conditions zake ungasayezwa na umthandaba uchinje lokho akungene phela indaba zake zithethe kuphele
yekuthi abameli bakhe bakhuluma bathi phela udaba lolu kusemthethwandaba usela mandla ukuthi bengenza so bathi vele uvalelwe ngoba nezombangazo
yiko yike ngisho lona angiboni mina into zombangazo ngoba anti kule indaba kathesi engenile court i-court yama acquitter yathi hayi lokho kalacala ngakho. So lama lezi ndaba lezi zisele kanti kungani ubana bezipitshise lazo masinyane sibone bepitshela ngokuthi bona bakweze masinya ngoba angiyabona nxabe sikhuluma ngeze politics lezi uzathola ukuthi bakhona abanye futhi abazabuya le school of thought ukuthi hayi uvele uyakhawuliswa ngabanye bakhe abakhona ngale abavele bengamfuniyo ukuthi abe phandle na ngoba bebesesaba amandla ukuthi yona angafika abagqinquli agcinele esengiyo segijima le nto. Ngoba siyakwazi ukuthi kona kulabanye abantu abasesitheni hayi bayamprefera kakhulu ukudlula even umnumzana uChamisa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalela ZANU-PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseSingapore. Imuli zenzalo yeZimbabwe eyabulawelwa eDeepsuit kwele South Africa kumaviki amabili edluleyo zithi azazi ukuthi uFelix Nkomo loTalent Moyo bazabekwa nini kanye lokuthi izidumbu zabo zizathelela eZimbabwe nini. Ababili laba babulawa bendawonye labanye abahlanu ababecatshangelwa ukuba ngamasela. UTalent loFelix kubikwa babulawa besendleleni besiya enkonzweni yebandla labo ele imisebenzi yamapostoli church. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Roy Luphahla umalume kaFelix Nkomo.
Umsebenzi okumunjalo akakabikwa lebesalinde yama-DNA test sesayenza i-DNA test sokwazi ama-results sisizwe ukuthi kwenzakala kuhamba njani. Kukhona okwamanje ngoba lathi sihleli seminyameni basitshela sithi silinde bazasifonela lebesalinde yona ama-DNA test.
Imuli emeleleyo eZimbabwe ngale bona bathini?
Nawo lokho belindile ngoba kulanto abangayenza balinde thini esingapha lokuthi kube kuthole phela ama-results wenze ukuthi thina into efanele sibanikeze i-quiet ukuthi isidumbu sibuya nini okwenzakalani pho ngendlela yokuthi lokho esisemnyameni lokho ke abantu abasendlini.
So akula kukhangelela ukuthi kungabe kukhangelela ukuthi kungaqalisa ukuhamba nini?
Ukuhamba mfowethu yikho ngisitsho ukuthi vele asilali ulwazi ngoba sathi sithi siyabuzisisa abasitshela ngabo 2 weeks to 3 weeks labo abakhoshiwo bathi sizama utshutshisa i-ambasi. So okuyikho vele iqiniso kasilali.
E-embasi laphana litholile usizo na?
Yebo, i-embasi yasincedisa ihamba lathi impela kizo zonke izinto lanxa kuyo khona ama-DNA test la iyabi khona ukuthi la yizi ukuthi kwenzakalani.
Lo ngumnumzana Roy Luphahla umalume kaFelix Nkomo inzalwa yeZimbabwe eyabulawelwa eSouth Africa. Siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli semuli kaTalent Moyo umnumzana Cleo Marco yena othe abantu babuthene kezi njalo ukuthenga ukudla sekudula.
Abafowethu abakabekho abafowethu ngesizathu sokuthi babulawa ngokuthiswa so batsha beyond the recognition ababonakala. So sokumele kwenziwe i-DNA. So i-DNA iyenziwe sisalinde nje ama-results okuyiyo into esasibambile.
Impumela yama-DNA ingabe iphuma nini?
Hayi, impumela yama-DNA ntakababa akunasikhathi esaziwayo siyohlala silindile kuphela. Akula time frame ebekiweyo ukuthi angaphuma nini. Kutsho ukuthi kuyadependa nge-backlog abanayo khona ngale bona laba abenza lezi.
Abasekhaya bona abathini?
Abasekhaya kulanto abangayisho bayalindile nje bathembele kithi ngathi bahleli nje balindile kakhulu kakhulu nje singathi laba abakhonayo bakithi sicela usizo, cela usizo ngoba kunje abazali bahlangene ekhaya liyakwazi ukuthi isimo sasekhaya sinjani. So any sizo nje olungasiza kakhulu abazali ekhaya behlangene bebe nabo bethole ukuyethunjiswa yiyo kakhulu into esikhala ngayo.
Aba ngabe befuna ukuphathisa bengalixhuma njani?
Bangangithinta then ikhona i-account number ye-family kakhulu kakhulu yilo nje sizwe esuyabe silubhekele but bangangithinta then sibone ukuthi lami ngibahlanganise labanye be-family then ngokubonakala ukuthi kwenziwa njani.
Ye, ekulithinteni lapha inombolo abangazisebenzisa yiziphi?
Okay, +27 78 616 9047.
Umnumzana Cleo Marco isikhulumeli semuli kaTalente Moyo owabulawa eseDiepsloot eSouth Africa kumaviki amabili edluleyo. Ibutho le-Israel lithi selene lise ukuthatha izidumbu zamasotsha alo ezimbili kanye lesidumbu soyedwa owathunjwa yiHamas mhlaka 7 Mfumfu. Ukulwisana kuqhubekela phambili eGaza ngesikhathi iMelika ibuzisisa i-Israel ngokuthi ifuna ukulwa njani impi eMelika laloba liqhubekela phambili lisimale Israel litshengisele ukukhathazeka ngenani labantu asebebulewe kulimpi. Uhlangothile zempila kahle eGaza luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 18,600 sebefele kulimpi, abanengi ebengabesifazane labantwana kulandela ukuhlasela kweHamas okwabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amabili njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamachumi amane. I-Studio 7 ixoxa ngodaba lolu lo mfundisi Chris Ndlovu oyebandla le-Family of God.
Thina imasikhangele intiliyane yase-Israel iya bonke abantu nabantu abaqakathekile, akukho ophakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambanweni, bonke bengaphenduka bakholwe uKristu Jesu, uNkulunkulu uyabathethelela izono, bayafanana. Thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esithambanweni, wafela abantu bonke. Yebo, ama-Israel baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela both amaJuda nani namaPalestina.
Kuyini okufanele kwenziwe ke ukuze kuqedwe limpi esibulalise abantu abanengi yabhidliza eGaza laphana?
So okufanele kwenzakale laphana yikuthi abantu bahlalisane phansi, bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. Umisrayeli nomuPalestina bonke bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israel aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israel bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Ukufa kwabantu nje lokho kubulawa njengempukane akulunganga.
Fundisi, sikhangela limpi ngubani olomlando ngelaphana?
AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israel kathesi sebe-wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama nabantu abangaso masotsha, abangaso amaHamas.
Umfundisi Chris Ndlovu ukhokhela ibandla le-Family of God eFelabusi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Gucci, Waza, Waza, Friday, my darling.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lerumba ele bahlangene Super Sounds lona eselethu leidlalade elitha elilesihloko esithi uthuba yomdeni. Nangu umkhokheli waleliqembu uAdmire Ndiweni exoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ngiyabonga ithuba baba uNkomo. Mina ngidabuka enkayi kosivalo ngaphansi kwenduna usivalo uMahlangu. Ngihamba neqembu ibahlangene Super Sounds okulidlalade lethu leli lesine elithi uthuba yomdeni.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sikhona baba uNkomo kuzo zonke inkundla zokuxhumana, Facebook, YouTube naku TikTok, nge-account yethu ethi bahlangene Super Sounds. Then inombolo sisendaweni yase South Africa sithi zona 074-547-6922 074-547-6922 ezinye zithi 078-150-500.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi engingabatshiyela wona ukuthi emculweni lezi nsuku sokunzima kakhulu, silinyazwa yibo futhi abalandeli ngokuthumelana umsebenzi esiyabe siwukhiphile esiyabe sikudinga kibo kakhulu lusekelo, like ukuthi basixhase nakuma-YouTube besubscribe, ngoba uma bengasakwenzanga lokho kuba nzima ingqubekela phambili kithi. Kuba nzima kakhulu ngoba ukuthi uzwenelise nje imali yestudio kunzima. Ngiyabonga ngoba
sibonge laphana uNtungameli Nkomo owe Studio 7 obexoxa lo Admire Ndiweni. Uhlelo luyalandela njalo olewoza Friday ngeviki ezayo. Uhlelo lwe Live Talk namhlanje sixoxa ngamabandla aphikisayo kwele Zimbabwe kuluhlelo olulandelayo ngesikhatshana esizayo ngo-8. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.